mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 1 mbudzi November 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuenda kuUnited Kingdom kumusangano wekuzeya nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri mutsva wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti chinangwa chavo ndechekurwira nekuchengetedza kodzero dzevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro vachienda kuGlasgow kuScotland kumusangano wekuzeya nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Musangano wechimakumi maviri nenhanhatu uyu kana kuti weConference of the Parties COP26 unoitwa kamwe chete pagore ndewekuzeya nzira dzekuderedza kusvibisa nekuburitswa kwemweya une tsvina uyo unokanganisa mamiriro ekunze izvo zvinozokonzera kusanaya kwemvura zvakanaka mune dzimwe nzvimbo asi dzimwe dzichiita mafashano emvura anouraya vanhu nemhuka nekuparadza zvivakwa. Kusvibiswa kwemweya kunokonzerawo mafashano emvura, madutu mupengo emhepo kana kuti macyclones seakaitika mumatunhu eManicaland neMasvingo makore maviri adarika akauraya vanhu nezvipfuwo uye kuparadza zvivakwa. Hurumende inoti zvakakosha kuti vaMnangagwa vange vari kumusangano weCOP26. Mukuru mubazi rezviwanikwa pamwe nekuchengetedzwa kwazvo vaWashington Jakarta vanoti musangano uyu wakakoshera nyika zvikuru sezvo pachizoda mari dzekugadzirisa pamwe nekuderedza matambudziko anounzwa nekukanganiswa kwemamiriro ekunze.
Right now is a country and is all nations been called upon to come up
vazvakata vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa magariro evanhu sezvo pave nekusanaya kwemvura zvakanaka kwenguva yakareba uye madutu mupengo.
Climate change impacts Zimbabwe in many forms.
Climate change iri kukanganisa zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuve nemafashamo emvura, madutu mupengo uye dzimwe nguva mvura ichanyatsonaya zvakanaka nguva dzakawanda.
Mumwe murimi vaEnrod Kaunda vanorima kumakonde vanoti zvakakosha kuti vaMnangagwa vaende kumusangano mukuru uyu sezvo gohwo remunyika rave kukanganiswa nemamiriro ekunze ari kunotaurwa nezvavo.
Ngozi iye yakanganisa weather pattern yedu. Kuvanza weather pattern kwayaiita ndikokuti iko zvinezvi hauchisina preparation yakanaka yekuziva kuti which type of crop yandiri kudyara this season, whether hybrid kana kuti short season, hauchamboziva. Hautongori mvura painenge yatanga kunaya ipo hauzongotanga kuona kuti mbeu iri kuenderana nenguva yangu ndei. Ndozvo disadvantage yamgoitika mai nenyaya yeclimate change.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti sezvo nyaya dzekuvandudzwa kwemamiriro ekunze dzakakosha, zvakanaka kuti vaMnangagwa vaende nekuti vanogona kuuya nezvinobatsira nyika zvakafanana nemari.
Kuenda kwemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa kuGlasgow kuconference yeCOP26 yeclimate change environment, chinhu chikangokoshawo kuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vange vachionekwa kunzvimbo dzacho, nekuti kune zvinhu zviviri zvafunga zvinge zvichiitika. Chokutanga, pane chibvumirano chinenge chichisainiwa chakanangana nemitemo yepasi rese nemitemo yenyika inogadziridza mamiru akaita climate yedu. Echepini chokuti climate change ine mari dzakawanda dzinodiwa. Saka global fund acho mari dzacho dzinenge dzichida kutiwo dzinge dzichisainirwawo nemunhu ane authority muzimbabwe.
Vanoongora nezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vapedzisairo hanya vanoti vamunangagwa vafanire kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kudzoka nezvinhu zvinobatsira nyika. Rwendo rwavamunangagwa nderwekutanga kuitwa nemutungamiri wenyika kunyika yeBritain mukati memakore makumi maviri. Asi sezvo musangano uyu uri weUnited Nations, kazhinji vari pazvirango vakaita savamunangagwa vanobvumidzwa kushanya. Musangano weCOP26 uyo uri kutanga nhasi uchipera musi wa12 Mbudzi paine zvibvumirano zvichaitwa kuti zvitevedzerwe nenyika dzose. Hurumende inoti donzo rayo pamwe nedzimwe hurumende dzenyika dzakawanda pasi rose kudzikisa kusvibiswa kwemweya muchadenga nezvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% gore ra2030 risati rasvika, izvo zvinonzi zvichaderedza njodzi dzemadutu mupengo, kusanaya kwemvura zvakanaka, kupisisa kwekunze zvakanyanya pamwe nekushanduka kwemwaka. Musangano uyu hauna kuitwa gore rapera nekuda kwedenda reCOVID-19 iro rauraya vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu pasi rose. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri mutsva wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, Amai Florence Tarivinga, vanoti hapana nguva yekutarisa zvakaitwa kare musangano ravo, vachiti pane basa zhinji rinofanirwa kuitwa. Amai Tarivinga vaudza Studio 7 kuti basa riri mberi rakawandisa, naizvozvo panodiwa kuti Zimbabwe Congress of Trade Unions ibatane irwire kodzero dzevashandi nemihoro inoita kuti mushandi ariritire mhuri yake zvakakwana. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rakaita Congress yaro kupera kwesvondo rikasarudza utungamiri hutsva uhwo hwakaona vaPeter Mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri kuchisarudzwa Amai Tarivinga. Vati chinangwa chesangano ravo ndechekuchengetedza nekurwira kodzero dzevashandi vose. Amai Tarivinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wesangano revashandi iri. Tavabata kuti vatiudze gwara ravachatora mukutungamirira sangano iri.
Chinangwa chemusangano weZimbabwe Congress of Trade Unions ndechekuchengetedza nekurwira kodzero dzevashandi vose muZimbabwe, zvisinei uri formally employed kana kuti unoita zveinformal. Mushandi wese wemuZimbabwe anokwanisa kurwirwa nekuchengetedzerwa kodzero dzake muZimbabwe kubva kune upi neupi zvake.
Muchapindudza mashandiro esangano iri nenzira ipi?
Donzo ratichange tichifamba naro richange rakanyanyira kumirira kodzero dzevashandi munyika ino nepasi rose. Mungava wedu uchinge uri wekuchengetedza kuti ZCTU irambe iri nhengo huru yakazvimiririra inobuditsa nekurwira shandudzo dzevashandi muZimbabwe. Zvinofadza zvido zvevashandi zvinova izvo zvinosimbisa Zimbabwe Congress of Trade Unions. Vene vezano, vene vemusangano, varidzi vemusangano vanova ndivo vashandi muZimbabwe, ndivo vachange vachitipa gwara remafambiro atichange tichiita maringe nemaonero avanenge vachida kuti tinge tichivarwira kodzero dzavo tiri uye takamira papi.
Sei muchifunga kuti muchabudirira mukutungamirira sangano iri kupfuura vanga vachiritungamira?
Hatipo pakushoropodza kana kushora kana kukwikwidzana nezvakaitwa neutungamiriri waivapo. Tiripo pakuenderera mberi nekurwira kodzero dzevashandi muZimbabwe kusvika mushandi wose asunungurwa muutapo hwekutambira mari isingakwanisike kuti vange vachikwanisa kurarama nemhuri dzavo. Hatina kusarudzirwa kuti tinge tichikwikwidzana navo, asi kuenderera mberi nekurwira kodzero dzevashandi vose vemuZimbabwe. Kana pane musiyano ungauya, ungangouya nekusiyana kunenge kwaita matumirwo atinenge taitwa nevaridzi vemusangano, tiripo pakuendesa mberi kurwira kodzero dzevashandi kubva pavakasira. Musangano unoramba uchienderera mberi nekurwira kodzero. Vashandi vemuZimbabwe vari kutambira muhoro usina chaunotenga. Tichiri nebasa guru kwazvo, kana kuti tichiri kuramba tichirwira vashandi vose vari kutambira mari isingakwani kuti mhuri idye, vana vaende kuchikoro uye vave nepekugara pavanokwanisa kunge vachibhadhara kupera kwemwedzi woga woga. Tichiri nebasa guru chaizvo sevamiririri vevashandi kuchengetedza utano hwevashandi pamabasa pese pavanoshandira. Tichiri nebasa guru sevatungamiriri vevashandi kuti tinge tichiramba tichipusha kuti pave neminimum wage inokwanisika kuti mushandi wese wemuZimbabwe akwanisa kunge ai atena ave achitambira iyoyo kupera kwemwedzi woga woga.
Muchayananisa nengo dzesangano iri sei, sezvo dzimwe nengo dzesangano renyu dzichitori kumatare edzimosva kwadzaka mangarira sangano renyu iri?
CTU musha mukuru, musha wevashandi vanobva kumasectors akasiyana. Nyaya iya yakapera sekutaura kwakaita matare ezimosha. Asi ZCTU nevatungamiri veGeneral Council vanozotipa nzira yekuzoibata kana ichinge ichiongororwa kana kune mamwe mafungiro anenge aripo maringe nenyaya yakaendeswa kudare. Asi isu tinoti hakuna affiliate hombe kana diki panguva ino. Tinofamba mberi nevose vari muZCTU takabatana. Tikofara kuva nemaunions akawanda muZCTU uye tinoramba tichiti dai auya mamwe akawanda. ZCTU ine bumbiro remutemo imomo, ndimo matinowana nzvimbo yedu tose.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, amai Florence Taruvinga, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato guru rinopikisa muNamibia rePopular Democratic Movement kana kuti PDM riri kushora zvakadzama kumbunyikidzwa kwekodzero dzemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa pavanenge vachipinda muvanhu vachitaura nevatsigiri vavo mumatunhu emuZimbabwe. PDM inoti haisi kufara nekurwiswa kuri kuitwa vaChamisa sezvakaitika kumasvingo nekuManicaland. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mugwaro rakaburitswa nesangano iri munguva pfupi yapfuura, PDM inoti iri kushushikana zvikuru mushure mekunzwa mashoko ekuti vaChamisa vakapona nepaburi retsono muguta remutare vari munzira vachibva kuChipinge. Mukokeri webato rinopikisa muparamende muNamibia vavhipi vakuje muharakuwa vaudza Studio 7 parunare vari muvindok Namibia kuti bato ravo riri mubishi kuunganidza mamwe mapato anopikisa mudunhu reSADC kuti aite muonera pamwe chuma chemuzukuru mukuona kuti kodzero dzevanhu vemuSADC dzachengetedzwa zvizere.
We have started discussions on that front.
Tatotanga kutaurirana nemamwe mapato anopikisa munyika dzakasiyana-siyana mudunhu reSADC. Tiri kutaurirana nemapato anopikisa kuMozambique, Angola, Botswana neSouth Africa pamwe chete nemamwe mapato kuti chara chimwe hatiswanyinda.
Vamuharakuva vati bato ravo rine nhumwa dzaro dziri muZimbabwe pari zvino, uku kwadziri kuongorora zviri kuitika munyika muchiwande nechinangwa chekubudisa chokwadi chezviri kuitika munyika iyi. Vamuharakuwa vati nyika dziri mudunhu reSADC dzinofanirwa kumira semusambangwana mukuudzana chokwadi kana paita kutyorwa kukodzero dzevanhu kwete kuchengetedza zvido zvemapato ari kutonga chete.
These abuse of human rights in Zimbabwe is not a new thing.
Kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe hachisi chinhu chitsva. Nguva yasvika zvino kuti hurumende dzenyika dzemuSADC nedzimwe dzemuAfrica dzitange kutaurirana chokwadi kwete kurova imbwa vakaviga mupinyi, nokuti kutaurwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu hakusi kupindira mune zvematongerwo enyika edzimwe.
Mutauriri wavaChamisa Dr. Nkululeko Sibanda vanoti zvinofadza kuti mapoka anopikisa mudunhu reSADC ari kuita zvese zvaanogona mukumira nevana veZimbabwe panguva yematambudziko. Dr. Sibandave ndirira mberi vachiti chiitiko ichi chinopa vachamisa manyawi ekuti vaenderere mberi vachishanda nesimba kuitira kuti vasunungure vana veZimbabwe kubva pajoki reuzvanyiriri wehurumende yeZANU PF.
Tikuona kuti dzimwe nyika dzakaita sana Namibia dziri musadik dzavane vari kubuda vachitaiwa kazvo kuti kwaZimbabwe ngazviregedzwe zvekuti matongerwo enyika anoitwa nenyaya yekuda kukuvadzana hanzi ngapashandwe murunyararo. Izvodo zvinoda vachamisa ndozvo vanogara vachitaura pavanosangana nevanhu nepavanowana mukana pese kuti vataure nemhuri yemuZimbabwe.
Asi mukuru anona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti hakuna mhirizhonga nemvunga mupopoto iri kuitika munyika.
Kana vachitaura kuti kuZimbabwe kune kupokana vanorevei, nyika yeZimbabwe neutungamiriri waPresident Mnangagwa neZANU PF iri kufamba nedonzo rekuti tiende kuVision 2030 uko takanangana nekuti nyika yedu inge yava an upper middle income economy.
Asi nyanzvi munyadze kodzero dzevanhu uye vari mudzidzisi wezvekudyidzana kwenyika paUniversity of Botswana vaSimon Mutambanengwe vanoti zviri kuitika muZimbabwe hazvezi zvitsva uye igaroziva kuti ZANU PF ine tsika yekutyityidzira vanhu kana nyika yatarisana nesarudzo.
Every time kukaenda kumaelections kunoita vanhu vanokuvara, vamwe vanodisappear, ipapo zviri pachena. Naivo vanhu vacho vanozviita ivava vanobuda pachena kuti vanokuudza kuti tiri vezano susu. Kasi iku kutyityidzira kana zvinoitika vanhu vachipedza vachitya kunovhota kuti vamwe vachiti ndiri kutya kunovhota nekuti zano susu zviri pachena zviripo ende zvinhu zvekuti tichangogara zviri ipapo.
Vachitaura nevatori venhau nemusi wechina svondo rakapera vachamisa vakati vakapotsa vafa mushure mekunge mota yavaifamba nayo yapfurwa nemabara kunze kweguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 23 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 506 ane 41 nevasere 4678, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine 32 zvine 400 ane 41 nevanomwe 132977. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave 3 ane zviuru 300 ane 10,500 ane 41 nevashanu 3,310,575. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave 2 ane zviuru 500 ane 50 nevashanu zvine 100 50 nevapfumbamwe 2,595,159. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday, masangano anomirira varairidzi anoti ari kuendesa hurumende kumatare edzimhosva pamusoro pekubatirwa kwavo mari yemihoro pavakanga vachiti havakwanisi kuenda kumabasa nekuti vange vasina mari. Vamwe varairidzi vanoti vava nemwedzi 10 vasina kupiwa mihoro yavo. Chronicle rinoti chirwere cheflu chiri kupararira zvikuru muBulawayo, izvo zvakonzera kuti mazana nemazana evana vechikoro vaende kuzvipatara. Chronicle rakare rinoti moto wakaparadza zana remahekita esango munzvimbo inochengetedzwa mhuka yeGreater Mapungubwe Transfrontier Conservation Area.
Zvisati zvazikanwa kuti moto uyu wakakonzerwa nei, asi unonzi wakatanga kudivi reBotswana ukabvira uchipinda mudivi reZimbabwe. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Isu vazvizvarwa zvemuZimbabwe tine dambudziko retinaro. Vanhu vese vari kuSouth Africa vanenge vane mota vanenge vachipfuura kuti vaenda kuZimbabwe kumba, tine dambudziko tinosangana naro munzi. Dambudziko rakamira so, pese pakamira masoja nemapurisa vanga vachitsvaga mhosva yemota kuti mota yakaperera here, mota ine chii, mota ine chii. Vanotarisa zvinhu zvese izvozvo, vangaona kuti zvinhu zvese zvakaperera pamota ipapo, vanokutaurirai kuti hativiwo mari vakomana. Saka hamenoti dambudziko iroriro richapera sei, because tanga tichiziva kuti mari inobviswa patolgate, but iye zvizvi mari haichabviswa patolgate. Mari pese pakandomira mapurisa nemasoja vanenge vachindoda mari, pakandomira mapurisa nemasoja vari kundoda mari. Ivo nganga vachibva kuSouth Africa vachienda kuZimbabwe kumbauko, unosvika pamba pako chaivo chaipo pawakazvarwa usina nemari kana even peni mahoma. Vakomana tine dambudziko rakaipa chaizvo muZimbabwe rekuti vamwe vanhu vaakubva nekuMozambique uko. Iwe uchida kuenda pamasvingo ipapapo uchibva kuSouth Africa unofanira kuti ubve nekuMozambique uye kubuda uye kusvika pamasvingo nenyaya yeanhu aripa emapurisa nemasoja ari munzira. Nyaya iyi ingapera sei varume? Inopera sei nyaya iyi? Taneta nekuzviwa mari.
Right, ndine nyaya yangu varume diki diki yandinayo iyo. Regai nditi tipei tinzwe mahovheti, taurai tinzwe. Ndimizve makaenda mukanorwira nyika kuti wane rusununguko. Ndimizve munoponda vana vamwe vana veZimbabwe muchiti hanzi haachamisa hakudziri kuti atonge, musatsigira bato iro. Ingawani mwana weZimbabwe mwana wevhu. Ingawani makaenda wani mukanurira hondo nanhasi mukaremara nzeve vangu mukadamburwa makumbo vamwe nanhasi maoko hamuna. Inga mairwira kuti rusununguko rwepo wani ruri kurwiwawo nachamisa nhasi. Yezvo moshungurudzwa morumwa nechokuchera. Makarwa hondo here kuti murwire vari kumberi matumba avaagute vega ivo. Nhasi makubatwa senhapwa muri kushungurudzwa muchitorwa muchiiswa masewozi ane weta ane chii. Ndo hondo yamairwira here yamaifira iyi? Maifira kuti muwane rusununguko wani muri yeZimbabwe yose. Nhasi vari kumberi ndo vari kuwana kudya. Aiwa, regai ndaure ndichiti muchasvinura, muchasvinura kusvika mukomana vamuregedza apinda panyanga. Ndinotenda hangu, ndini ndinoitwa Austin kufa hakurambwi, ndiri paEastern Cape South Africa.
Pamusoro estudio 7, pamusoro estudio 7, ndinofara nenyuzi dzamunotipa, nyuzi dzakanaka, nyuzi dzinofadza, nyuzi dzinotaura chokwadi. Tinozvitenda chaizvo chairambai makadaro. Ndaida kungotaurawo hangu maererano nehurumende yedu iyo. Hurumende yedu inoreva kuti kana ndikandabuda munyika imomomo ndichinda kumwe kundotsvaka basa, zvinezvi zvichireva kuti ndiri kunakirwa here kana ndiri kunakirwa nekunyika ikoko kwandiri kuenda here. Hazvisiri izvo, ikoko kunotobuda kwenenge ndaita uko ndinoenda ndatorwadziwa nokuti ndashaya chinhu chandaifanira kuti ndibatsirwe nehurumende yangu. Ndaakutotsvaka kuda kundoraramira kumba kwovamwe vanhu. Hurumende inotaura nyaya yekuti kwanzi toda kuita chirongwa chekuti manesi nomadhokita avagare munyika yavo, vafarire kushandira nyika yavo. Vanotambirego nepfungwa dzevanhu kudaro. Vanhu iva vanoronga zvinhu zvakadaro izvozvo vanotambire nepfungwa dzevanhu. Ngavavape mari, ngavavape mari. Ukangondipa mari ndinobvirei mubasa munyika mangu chendinai chitsvaka chii?
Tautibatsirane panyaya yemukomana. Mukomana haasi kuda kuzviita speciari kana kuti hueva hweMDC Alliance anganzi arida kuzviita muspeciari kuti chii kana kuti chii. Aiwa, magara pasi kanganikwa komana. Tikutaura ana vamatiku ane mazita akasiyana-siyana emapati akasiyana-siyana vanoti aiwa aroda kuti titaurirane kana tigare pasi ngave kudialogue yavo yavari kuita iyo. Iyicho chinonzi chipolad icho chisina basa icho. Mukomana haasina kuita speciari. Kana maona kuti mii munoendesa nyika mberi ka, maita misangano minganiko yamagara pasi pasina chiri kubuda nepolad iyo. Kureva kuti muridzi wenyaya hapo. Vamwe vese ava muri kuteerera chete, muri kungoteerera muri kumashure kwavamunangagwa muchiteerera. Muridzi wenyaya ndivamunangagwa nemukomana Dr. Nero. Saka inini zvekunzi mukomana ada kuzvita specially ada kuzodika nachida ngawe kune vamwe aiwa kune vamwe uko kumahumbuko kutamba imega ikoko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP26 wakatanga muguta reGlasgow kuUnited Kingdom nezuro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanopinda mumusangano uyu wekuziya nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Vane chinangwa chekuudza vatungamiri venyika zhinji kuti America iyo inonzi ndiyo nyika iri kusvibisa mweya watinofema pasi pano kupfuura dzimwe nyika dzose yazvipira kurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vanopinda mumusangano uyu panguva iyo huwandu hwevanhu vanoti vari kuita basa ravo nemazvo huri kudzika, izvo zvinogona kukonzera kuti vaonekwe semutungamiri asina simba rekuita zvose zvavachavimbisa pamusangano uyu.
Tinotarisira kuti vaBiden vachange vakamirirwa chaizvo nokuti America ndiyo nyika huru kayatinoziva kuti painenge yataura chisungo chacho chinobato. Saka vaBiden vakagara kubvira vachikambena vachitaura kuti aiwa tinofanira kuti tiise mateksi akawandisa nemuripo yakawandisa chaizvo kumakambani makuru atinoziva kuti anopoluta environment. Saka ndo zvimwe zvichatoita vaBiden chavakatobvumirana kuG20 uku kuti mutero wamakambani mahombe ngaukwidzwe kusvika pa15%. Saka vachafamba zvenazvo izvozvo kuenda nazvo Glasgow ikoko kune nyika dzose kuvamiriro kuzve kuti kana tichida kunge tichichenesa mhepo yatinofema tose tose tinofanira kunge tichipa mitero nokusunga mumwe mitemo yamakambani makuru atinoziva anosvibisa anogadzira zviro anogadzira maproducts anoita kuti asvibise mweya semota dzinomayana madhiziri aya dzatoona dzinototengeserwa kumaAfrican countries kuuno kuzvisingabvumidzi. Saka ndo zvavachafamba nazvo izvo, ndo zvavakakambena nazvo kuti aiwa tinoda kuti mweya watinofema tigadzirire vana vedu tivasiyire nyika yakanaka kutodarika mawandiro atakaiita isu makuru.
Rutsigiro, munoona kuti nyika dzese idzi dziri kumusangano uyu dzingatsigira vuAmerica here pazvirongwa zvayo?
Pari zvino ndinoona sokuti vaBiden vachatambirwa zvakanaka chaizvo nokuti tinoona kuti tiri kubva muhurumende yavaTrump vanenge vanga vasina kunyanya kuwirirana kwakanyanya namamwe macountries aya. Saka vachatambirwa, kutambirwa kwavanoita ndo kunoitawo kuti zvavanotaura zvinge zvichitambirwa zvekare. VaBiden munhu une experience chaizvo yenyaya dzepolitics idzi, vanenge vachinotaura navamwe nenzira dzinofanira kutaurwa pazvirongwa zvakaita saizvozvo. Saka handioni kuti pane nyika ingapikisa pajaidzo chinongoro changoti dzakei bijani pamusangano uyu ndechekuti nyika huru dzaachitarwa kuti vatungamiriri vadzo vangauya. China neRussia havana kuuya, vaPutin vaGia havana kuuya, zvekare vanoita vari pamakombiyuta. Saka hazvizonyatsi kubuda sokuti uripo iwe mutungamiriri pana vamwe ipapo unotaurawo navamwe pasina. Musangano wapera vanoenda vondotaurira zvimwe zvirongwa, asi ndoona sokuti vaBiden zvavachataura zvichanzwisisika. Tinovimba kuti zvichanzwisisika zvekare nenyika yakaita seChina, nyika yakaita seRussia, nokuti nyika idzodzo dzikasahwisisa nokuwirirana navaBiden zvisungo zvavo hazvibudiriri.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro kuenda kuUnited Kingdom kumusangano wekuziya nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri mutsva wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vanoti chinangwa chavo ndechekurwira nokuchengetedza kodzero dzevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera.